andisikona ari marali ari kugadziriswa anything asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Saka munoona sekuti marallies aya ane chinangwa chisiri chekuudza vanhu zvinofanira kuitwa kana kuti zviri kurongwa nehurumende?
Yes, handisikona ari marally yekuti vane chavangataure. Pamarallies iwawo tinoona kuti vamugabe vanoita sekuti she is a storyteller rather than a policy maker, munhu anotaura pamusoro pekuri kuda kuenda nyika.
Mwedzi yapera mishomai, tinoona kuti vanga vachienda kumatebeleland kazhinji. Chii chavari kurakidza vanhu kumatebeleland?
Havasi kugadzirisa dambudziko chairo riripo. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuda kuti nyaya yegukura hundi inyatse kukurukurwa uye isvike kumapeto.
Munofunga kuti pari zvino pane zvavataura here zvinogona kupodza vanhu kumatebeleland?
Hapana, vazhinji vacho vari kutosemburwa nezviri kuitika izvozvo. Ende kazhinji kacho migwagwa inotanga kugadzirwa panouya vamugabe. Chikafu vanochizivirawo parali yavamugabe, chikafu chakanakawo. Saka idambudziko hombe riri kumatebeleland risingapedzwi nekuitwa rali nevamugabe. Riri kuda epolicy yedevelopment. Policy inotarisa kuti education tingaiimprove sei kumatebeleland. Pari kudawo kuti pataurwe nyaya yezvipatara kumatebeleland kuti zvingaitwe sei kuti veruzhinji vaite access kumaclinic nemahospitals mudhuze. Pari da kutaurwa nyaya yeinfrastructure development kuti migwagwa mitsva chaiyo inofanira kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinonetsa kusvika kumatebeleland ichagadzirwa riini. Pane nyaya yemaindustry Bulawayo. Haifaniri kuramba ingori nyaya inongotaurwa kunzi tida kuvhura maindustry, tida kugadzirisa dambudziko remaindustry. Inyaya yakufanira kuti ichiitwa.